Tane nguwa ya kareba nukwa na makura nga shika mashanu kana matanatu mabengi asinga wezeri wa shanji mari wa chitu zunuzwaka uma asitungona iwa chita mari ino chikisa saka zadoneza upenyu wa shanji mabengi zakanyanyisa saka isitu rukutari samarara nira rukutaru shinji wa shanji mabengi wakasiana zakanyanyisa lakuru mabengi kunyange nemari yavanotambira hatizivi kuti inoshandei nekuti zvinhu zvese vanobhadharirwa vana kuzvikoro vamwe vanoendeserwa kunana Australia vamwe kunana America
saka kuratidzira kwamaita nhasi munoona sekuti kungabatsira here kugadzirisa zvinhu zvamuri kutaura izvi
kuratidza kwataita kutotanga saka nemazuva ari kutevera ticharamba tichiita kusvika vabvuma vashandi vemabhengi vari kuti kana vakasanzwisisa naivo futi vachabuda mumabhengi vachiita full blown strike asiko zvino kuratidzira kwatiri kuita kuri kushanda nekuti kunana PSB kwetakatanga makastoma vabatana nesu saka ndiri kuona kuti kana vakasagadzirisa vemabhengi pachaita bongozozo richakanganisa kumira zvakanaka kwemabhengi
vashandi vebhengiri vanga varipo here vachikubatsirai
ya tanga tichiita nhasi inonzi ticketing mubumbiro remutemo welabor avange varipo kana tichiita ticketing tinenge tichiita isusu nevanovasapota tichivakurudzira nekuvapa yatinoti solidarity kuti tiri kuziva zvichemo zvenyu nyika yese yakuziva zvichemo zvenyu kumeni tiri kufamba tese asi tikatanga kuzoita maaction etinenge taakuvada kana tanyatsa kubuilda momentum pane makastoma akawanda ari kutibatsira pane ruzhinji rwezimbabwe isinozviitira kuti kana tazotanga action chaiyo chaiyo pasava nekumbunyikidzwa kwevashandi nokuti inenge yapindirwa nemunhu wese saka iko zvino tiri kumbokokorodza vamwe vashandi vese kune mamwe makambani vari kubirwawo nemabhengi vachisvitsunwa pamusoro pemabhengi kuti vambobatsire kupa solidarity.